mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 25 nyamavhuvhu August 2021 makatorera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chenda kuchima kwa nisa kuwa nesu mchurugwa chedu cha nasi. Ini mdini Tanono Kawande, diri mu Washington DC, dichiti ezino iziri mchurugwa cha nasi. Urumende inoti mutemo we lockdown level 4, ucharamba uripo kwe mamwe masondo maviri. Wanamu zina bizimisi, wano yambira kuti, kukundikana kwa urumende kubadara makambani mariza wanenge wabudira kuwa na pamsika we marie kunje we RBZ Foreign Currency Auction Market kuchapa kuti mitengo itange kukwira zvakare. Ishe chifu ya miti wedu nure uzumba kumashonaland east vakashaya nemusi wemuvhuro. Mutungamiri we America anoti haasi kuchinja zuva ra 31 nyamavhuvhu kuti mauto avo nezvizvarwa zveAmerica zvibude muAfghanistan. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yawedzera mamwe masvondo maviri ekuti vanhu vagare mudzimba dzavo kana kuti lockdown level 4 kuri kubvisana nekupararira kwechirwere cheCOVID-19. Gurukota rezvokubudiswa kwemashoko, amai Monica Mtsvangwa nezuro vakaudza vatori venhau kuti izvi zvinokonzerwa nekuti panodiwa kushandwa nesimba kuti chirwere ichi chikundwe munyika. Vakati kunyangwe hazvo uwandu hwevanhu vari kufa nevari kubatwa nechirwere ichi hwave kudzikira, pachine basa zhinji rinofanirwa kuitwa. Nyanzvi mune zveutano vachitungamira sangano reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vanoti hurumende inofanirwa kushandisa zvinobuda muongororo inenge yaitwa kuona zviri kuitika kwete kungomuka makuseni yobva yavharira vanhu mudzimba. Varusike vanoti hurumende iri kuregera vanhu vachifamba nekuungana semadiro avo, vachiti izvi zvinoitika mazuva ose panzvimbo dzakaita seMbare Musika nepamatownshipi kumaruwa.
Lockdown extension inofanirwa kuva ichitsigirwa neongororo kana kuti evidence iya inenge yawanikwa mutsvakurudzo inenge yaitwa nenyanzvi dzezveutano.
Handizvo zvatiri kuona zvichiitika here vatosike?
Zvatiri kuona pari zvinezvi kungozongoona maannouncements akungoitwa kunzi lockdown yawedzerwa. Asi tichionawo zvekare zvinenge zvaakureva kuti lockdown extension iri kunyanyoomesera vaya vane mabhizimisi anosenza zviri pamutemo, maformal businesses. Ndivo vatiri kuona vari kunzi vavhare na 330. Ndivozve vatiri kuona nyango ukasvika kumakambani koko vari kutevedzera maWHO guidelines aya. Asi munhu ukaenda kungave sekumbare kuya, mamiriro akaita zvinhu ari kutoratidza kuti kunotori nenyonga nyonga inotodarika zvazvakange zviri pasati patombova nechirwere cheCOVID-19. Zvimwezvo ukaenda kunogara veruzhinji kungave kumarocation, kungave dzimwe nguva kana kumatownship yekumamisha, unongoona kuti hakusisina kana mumwe chete ari kumbotevedzera maguidelines iwawa elockdown.
Saka muri kushora maextension elockdown aya here?
Handizivi kuti sei maextension aya ari kuramba achiitwa, asi munhu uchiti ukaenda paground hapana zvazvinobetsera kuti kune lockdown. Nekuda kwekuti veruzhinji kungave kumisika, kungave kunotengeserwa kumaikoko kwakaita sekwana Mbare uku, hakuna kana mumwe chete ari kumbotevedzera maguidelines.
Vatosike, munoda kuti hurumende idini apa?
Isu chikumbiro chedu kuhurumende ndechekuti hongu tiri kuona kuti makesi zveCovid-19 arikudzikira. Izvo ndozvimwe zvatinenge tichitarisira kuti zvinokwanisa kuinforma madecisions anezenge achitorwa nehurumende maringe nemaextension angangova aripo. Asi hurumende ngaizivewo zvekare kuti veruzhinji munyika munomu havana kubairwa zvitupa. Sezvo vasina kubairwa zvitupa, vanotongwa vangwavha kuti vakwanise kuraramisa mhuri dzavo, vakwanise kudya. Hurumende haina chairi kubatsira nacho, yatinoti safety net, kungave kubatsira nemari, kungave kubatsira nechikafu. Saka panofanirwa kuitwa yatingati balance, yekuona kuti vanhu vadzivirirwa kubva kuCovid-19, asi paonekwawo zvekare kuti nhau dzemabasa ezveupfumi neraramo yevanhu zvatariswawo zvekare.
Avo vange vari nyanzvi mune zveutano vesangano reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vari parunhare kuHarare neStudio 7. Zvichakadaro, bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave zviuru zvina zvine mazana matatu ane makumi maviri 4,320, zvichitevera kufa kwevanhu makumi maviri nevanomwe nezviuro. Vanhu mazana matatu ane gumi nevapfumbamwe 319 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezviuro. Kusvika pari zvino, vanhu muZimbabwe vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira COVID-19 vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana matatu ane makumi masere nezviviri, zvine mazana matatu ane makumi mashanu nevapfumbamwe 2,382,359. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave miriyoni imwe chete nezviuru mazana mashanu nezvitanhatu, zvine mazana mana ane makumi mana nevashanu 1,506,445. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechokubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Kubva zvatanga COVID-19, vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru zana rine makumi maviri nezvitatu, zvine mazana matatu ane makumi maviri 123,320. Vapora munyika vachiita zviuru zana nezvisere, zvine mazana matanhatu ane makumi matanhatu 108,616. SACEO Africa Roundtable vaOsho Bina uye mutungamiri mutsva weConfederation of Zimbabwe Industries vaFarai Macheza vari kuyambira kuti kukundikana kwehurumende kubhadhara makambani mari dzavanenge vabudirira kuwana pamusika wemari yekunze weRBZ Foreign Currency Auction Market kuchapa kuti mitemo itange kukwira zvakare, sezvo vemabhizimisi vave kupedzisira votsvaga mari pamusika wemukoto apo iri kudhura. Bhanga reRBZ rinoti riri kukundikana kubhadhara mari inosvika mamiriyoni mazana maviri emadhora 200 million kumakambani. Governor weReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Manguja vanoti vakakumbira vemabhanga kuti vapewo zvikwereti kumakambani vachishandisa mari dziri mumatura mavo. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dziri kukurudzirawo hurumende kuti ishandise mari yakapiwa kubva kuhomwe yeInternational Monetary Fund yekubatsira munguva yeCovid-19 kana kuti Special Drawing Rights inosvika mamiriyoni mazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu US 960 million. Pari zvino, pamusika weRBZ, dhora rekuAmerica riri kutengwa nemari inosvika madhora emuZimbabwe makumi masere nemashanu, asi pamukoto iri kutengwa nemari inosvika zana nemakumi mashanu emadhora. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vabina.
Dambudziko ratiinaro Blessing rine kamudurikidzwa. Tarira uone kuti izvo ukanga watenga mari paauction sezviri kuitwa nehurumende, iyoyo yacho yakachipa yaunotenga ne85, mari iyoyo iri kunonoka kuuya.
Pano zoita dambudziko rei vabinda kana Maria nonoka kuya seza muri kutaura. Uye tanzwa vamwe mabhizimisi vari kuti inotogona kupedza kana mavhiki mapfumbamba.
Kana yanonoka kuuya zviri kurova kuti zvatiri kuda kutenga zvekugadzirisa zvekutengesa zvinodiwa nevanhu vemuZimbabwe zvinononoka. Zvanonoka zvakureva kuti izvo takutonetseka kuti chekutanga basa racho rifambe zvakanaka pabhizimisi, chechipiri kuronga nekarongero kebasa kacho kakutoshupa, chechitatu vanhu vatiri kupa mihoro yavo kupera kwemwedzi vakutotanga kunetsa izvozvi, nekuti izvo unomupa mari yemari yemunhu, asi kwaari kunotenga uku havasi kuda mari yemunhu, vari kuda mari yekunze. Uyezve kana vari kuda mari yemunhu, vari kuda mari yemunhu nereti yeblack market.
Zvinorevei kune vemabhizimisi izvi?
Zviri kuisa puresha kumabhizimusi kazhinji, nokuti vanhu vari kushanda izvozvi vakunetsera mihoro iri pamusoro. Ende unongozivawo kuti kana vanhu vatanga kunetsera mihoro iri pamusoro, ndo yacho yatinoti izvo cost of production.
Munorevei apa mungajekesa?
Takutanga manje kunetsana nechinyi nekugadzirisa kuti vanhu varambe vachiuya kumabasa, saka mari yakuda kudiwa yakawanda, ende yavadiwa yakawanda. Takutanga kuzve kutarisa zvatinotengesa kuti tiise mapurize ari pamusoro kuti tikwanise kunge tichibhadhara mari idzodzo. Saka ndo dambudziko rakati kurei. Kune zverimwe dambudziko rekuti izvo kune vari kutengesa kunze vanogadzira zvinhu zvavanotengesa kunze zvinonzi maexporters. Vanhu ivavo vane dzimwe mari dzavanenge vachipa kuhurumende dzinonzi masarenda requirements.
Zvinenge zvichifamba sei pamaridzi?
Masarenda requirements iwa ari kurova kuti izvo chimwe chipenga chemari dzavo dzinenge dzava dziri dzekunze chiri kuenda kuhurumende chinotengeswa nemari inoita $85. Mukatarisa mutsauko uripo pakati pe85 ne150 zvakutorova kuti vanhu ivavo vakutanga kugunununa kuti izvo vakutorwa nemari yavo nehurumende nemutengo unenge wakati dzikei zvaakukanganisawo kudini kuita mabasa avo. Saka ndizvozvo zvimwe zvinhu zviripo blessings zviri kuitika muupfumi.
Sachigaro weCEO Africa Roundtable vaoswabina vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Vatapera zimondi avo vanozivikanwa saIshe Chifuya Miti vedunhu reUzumba kumashonaland East vakashaya nemusiyi wemuvhuro Maneru, apo motikari yavaishandisa yakaita tsaona neimwe motikari yainanga kuHarare. Ishe Chifuya Miti vanonzi vaibva kuHarare vachidzokera kumba kwavo, apo vakashaya mutsaona iyi. Vakashayikira panzvimbo yetsaona iyi pamwe nemubatsiri wavo. Mutyairi wemotikari yaIshe Chifuya Miti ari muchipatara mushure mokukuvara zvakaipisisa. Studio 7 aina kukwanisa kubata mhuri kwaChifuya Miti kuti twinze zvakawanda pamusoro perufu urwu. Asi nhengo yeZANU PF inomiririra uZumba mudare reHouse of Assembly vaSimba Mudarikwa vanoti ichokwadi kuti Ishe Chifuya Miti vakashaya mutsaona yakaitika nemuvhuro Maneru.
Tikanamira vakaenda kuHarare kunotenga simendi yavo, vane dzimba dzavo dzavanga vachivaka. Saka pakudzoka kwakuna around 8 moto yavo vaibva kuHarare moto yanga yakatakura mabheredonji, asi mudzi vamanga munemwe moto yakafira paside derodhi. Moto yemabheredonji payanga yakuvatika motokari dzakafa vakabva yauya kulainga revanhu vari kubva kuHarare vachibva vaita redhoni. Kanamira vakabva vafira ikapo nemwe mukomana wakadzikera vari vairi.
Urongwa hwokuvigwa kwaIshe Chifuya Miti hwakamira sei?
Urongwa hwokuvigwa kwaIshe Chifuya Miti hwakazotaurwa nemhuri kana vapedza kuita zvavanoita vozoziviswa tichitedza urongwa hwedu uchivana.
Imi munonzwa sei nekushaya kwaChifu Chifuya Miti sezvo muri imi mumiriri wedunhu iri?
Tinorwadziwa kwazvo nokuti anga ari mamwe magamba enyaya dzebudiriro yevanhu, nekuti budiriro yevanhu yese inobva panyaya yedzidzo. Ndoo mumwe aitsigira nyaya yekuti vanhu ngavaende kuchikoro. Ndovamwe wataishanda navo muZumba ndiri chete constituency ndabvoete inoti primary school yega yega une secondary school. Hapana primary school isina secondary school. Tanga taamurongwa tina vachipiwa muti wekuti wadhi yega yega nkava kuita technical vocational center. So tangati kufamba na wanga arimu manejiweza na kutu muna aga gara kumusha muna aga gara kwa hana kufuwa zimebiwa kutu chinonzi munu chifu
kushaya kwa ita chivi chifu ya miti munoona wachirangari wasei ni wagari omu uzumba
tunewarangari wa sababa afanga ane muono uwe nongi vizio kutu by 2031 redu anenge wa shika hapa by 2031 redu anenge wa ane magesi by 2031 wasina ukone kwa vizio anenge wa ane masola by 2031 redu anenge wa ane mpura by 2031 redu anenge wa aguruma ane matrakta by 2031 redu anenge wa kukanisa kufari za kugara kumusha nukuta wanae chukutu wa hinja wazi kufari za kugara kumusha hakuzi kuwa nakita hakuna zimuze kwa harari kwa wane nda hapana kutuwa wane ndela kuzigo madesi
pane zimwe zinga zizigo here ni vangu wanuda kuzita madzishe pane zaitwa na ishe chipu ya miti
chamuka zige kune kana ishe chipu ya miti wawe ni ndare wawai chonga vika wawai ni makurukota makurukota chifu chifu ya miti aeza kumbeza kasiya na kia wale wane wane ukenyu wakasiya na kia na vamo wakanda wale mahidu mansa waka ritaya na mwakanda wale mapulita waka ritaya wane wakanda wangu wale wakari umunisha asuwa wane wichikuri ndo wale wabati ya tawai chonga mosu kutipawe nicho kwa adi paka wale wale didara adi kia mitrae wale chile nera nyekuti raipa mitongo inechile nila nyekuti kana hizi nwakapala hako moshu unungu wangu ya kuhona kaya wanda chongo zinakamata
mashoko yenyu kumurie kwa jipu ya miti
tunoti murie kwa jipu ya miti ne matombo nyala zwai nyekuti tinitu ya kikipa mwesheti na asika asikela tesi mangwana tinge tinite kikange tina amo kikifamba na wapa mwesheti nyekuti urufuru wa jipu ya miti aruzi urufuru wegu murie kwa jipu ya miti chetayo urufuru wegu zumba yese urufuru wegu enti yese urufuru wema chona lendi yese urufuru wegu zibabu yese nyekuti wakanga wari gamba
Tombo tarisa jirimu mapepa nao anasi Nepe nyuro ye ZBC inoti Varimi mujunu re Midlands Vakumbira rubatsiro roe huru mende Mukurwisa zihuru ne zihuru ze zihuta Zavanoti jiriku jika goro sigavo Risatira kowewa Varimi vomu kwepe ni zimbo zaka tendereza Vanu kishiri izi ziriku zikisa goho regorosi Mu Newsday mutauriri we mtungamiri wenyika va George Charamba Vanu nzi vakatuka ze mtungamiri we Zambia Va haka inde hichilema Va chiva sheza kutimutengesi Mushuri mekuona mifananuzo ya va hichilema Nemudzimai wavo Vane mtungamiri we MDC Alliance Va Nelson Chamisa kumzinda wavo Mushuri mekutora miko Yekuwa mtungamiri we Zambia nezuro NewZimbabwe.com rinoti urumende yazivisa kuti ichapedza kuvaka chipatara chemanyame VVIP mwedzi wagumiguru gore rino usati wapera chipatara ichi chinonzi chichashandiswa nevakuru vemauto nevezvamatongero enyika vepamusorosoro yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga
na kutaura pamusoro pe Twitter ya acharamba George Charamba kuti vakarwa hondo havasi kuzobvuma kuti Chamisa atonge nyika noneta akawina sezvakaitika kuZambia zvinoreva here kuti zvido zvevanhu kuti havachadi utungamiri huripo hazvitenderwi muZimbabwe inotenderwa izano kuti irambe ichiwina ichizvimanikidzira pane vanhu tinoti aiwa tazinzwa vacharamba asi nerimwe gore mutungamiri uchazochinja muripo nometa makafa vazukuru venyu vachazokudzai kuti zvinhu zviya zvachinja sekuru
Mamkasi wa shamarari vidwe studio 7 na mkuma chungana na mkuma tanunuka Sitandi noituwa sema Grand Rue Cape Town South Africa Toda kukutenda ni na uza muno tipa. Nasi ndinoda kutaura pamusoro pevanhu vezanu PF vanacharamba naivo vamunangagwa pachavo vanotaura mashoko okuti Zimbabwe haisi yakatongwa neopposition ende zvakaitika kuZambia hazvipi zvakaitika muZimbabwe. Mashoko avo ayo ndeevanhu vasingazivi zvavanotaura vanoita kutonga nedemo nokuti vane vachitemba kuti aiwa ivo vanozobatsirwa namauto. Zimbabwe inyika yevana veZimbabwe haisi nyika yezanu PF.
Makadiko pa Studio 7 mose vana mukomata anonoka hwande nevamwe vose ndinoti makadiko ndichida kumhorosa zvemuri yeZimbabwe ndichiti makadii muri yeZimbabwe. Ainindi ndinoitwa madzibaba Dheko nechiasi ndinoda kukurudzirawo mazimbabweni ose ari kurarama ari muupoteri mukati mwedzimwe nyika mungava muSouth Africa, kuBotswana, kuMalawi, kuBritain, pese pese nepapi nepapi. Ndinoda kuti dai kuri kuti tambobuda teshe neuwandu hwedu tiende kumba kuZimbabwe tisvike tirejeste kuvhota tisandotaura isusu takagara mukati menyika dzevamwe vanhu. Tisinawo chido chekuti tiendewo kunyika kwedu kogadzirisa zvinonetsa. Tarisai izvezvi zviZambia yatogadzirisa matambudziko ayo, yagadzirisa nyika yayo, zvinhu zvese zvaakumira zvakanaka. Saka isusuwo tisandoita vana madhumira mugaraji. Tinodiwawo kuti tiende tigume tigadzirise zvinonetsa mukati menyika yedu, tirejeste kuvhota tizovhota neuwandu hwedu.
Makadiko paStudio 7, tinotenda nenhau dzechokwadi dzamunotipa. Tinokutendai zvikurusa. Dai pasina imima hatina chokwadi chataikwanisa kunzwa muno muZimbabwe. Tanzwa nenhamo muZimbabwe muno. Musanzwe zvinotaura naMugwadi vachizvinatsa kuti nyika yakanaka, vamunangagwa vasenza, vasenzera kumhuri dzokumba kwavo kwete dzedu isusu. Dzedu dziri kukwangwaya nenhamo. Munhu ari kuda kungodyazve. Hana chikuru chaaitira nyika kunze kwokugadzira rodhi dzinoenda kudzimba dzavo dzakafanidzo kuna Nabruku. Rodhi idzo dzavanogadzira nekuti ndokwavanofambira ivo, isu hatitenderwi kufambira ikoko. Saka toti atirongera nyika papi? Hatina chatarongerwa naEDs. Nyika tiri kutosafaya nenhamo muno, ende totoshuwirawo kuti tai tiri vana vekuZambia kwakavhotwa sarudzo dzisina kana kudzvinyirira. Totozvishuwirawo izvozvo. Tanzwa nokurara nenzara obva ipapo wananzi pamberi nezano. Handina nguva yakadaro yekuti pamberi nezano. Ndichabvotora chamisa, ndiye wandakuda. Hatingangoti mazuva ese kasadza nevavheji, sadza nevavheji. Mukamwa vacho munozoita tesi. Toda ukanyama.
Makadini ana mukoma hwande. Inini ndinozi Joshua. Ndiri pano paPretoria. Asi inini ndinosapota zano. Zano ndo yakasunungura nyika. Dambudziko rendinaro ndeyekuti ipo pano paStudio 7 day in day out panongotaura vanhu vemachinja wega wega. Ko vanhu vezano mumboripiwo? Kana kuti imimi weStudio 7 ndimunovavhara here kuti vasataura vanhu vezano? Sei vasikataurwo vamwe wezano? Panongotaura machinja ega ega paStudio 7. Zano yacho haitaurwo nei? Kana vanhu vezano musingatauri muchingonyarara, tinoiwina sei 2023 yacho? Nekuti nyika yese zvototaura kuti yai MDC musi. Nyika yese yai MDC. Izvozvi titori nedambudziko rekuti kuno kwandiri kunoku Pretoria kunoku vana vatinoona isusu kunoku vanovemahovet vanongotaurawo vachisapotawo MDC, vanova masoja vanosapota MDC. Takambovhura gurupu rino tikaisa vamweni vatinoziva vanova masoja nevanovemahovet, vakabuda out vese vakabuda vakundojoina zvimagurupu zveizvozvo. Tiri kushote kambeni. Vanhu vezano ngatiisewo meseji, mameseji ipapo paStudio 7 tikambeino.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vazivisa kuti havasi kuchinja zuva rekuti mauto eAmerica abude muAfghanistan, vachiti basa rese richaitwa munguva inobvumidza mauto nezvizvarwa zveAmerica kuti zvive zvabuda munyika iyi svondo rinouya musi wa31 Nyamavhuvhu. Vachitaura kuvatori venhau nezuro, vaBiden vati kana paine chinenge chaitika kuti mauto eAmerica atadze kubuda muAfghanistan nezuva iri, vachawedzera mazuva ekuti mauto abude munyika. VaBiden vasemparadza zvakare mashoko avo ekuti hapana chizvarwa cheAmerica chichasiyiwa muAfghanistan. Vanoongorora zvematongero enyika vaCalvin Manduna vanoti nyaya yeAfghanistan yapinza vaBiden pakaoma, sezvo madzisahwira eAmerica munyika dzeG7, NATO neEuropean Union dzichiratidza kusafara nemabatirwo ari kuitwa kubuda kwemauto muAfghanistan.
Nyaya yeAfghanistan kuna vaBiden iri kufamba nenzira dzakasiyana. Vari kukwanisa kuputisa mauto neava vaibatsira mauto, vamwe vacho maAmerican citizens ari kuAfghanistan. I think vari kuti vave kunosvika over 50,000 vevanhu vavakwanisa kubuditsa. Saka padivi iroro vane zvinenge zviri kuvafambira, asi dambudziko ravanaro nderekuti kuairport yekuAfghanistan kuKabul hakuna kumira zvakanaka pasecurity, uye ava vetalibani vapa deadline yekuti nekupera kwemwedzi uno mauto ekuAmerica nedzimwe nyika dzeNATO dzinofanira vedza buda muAfghanistan. Saka vave kuona kuti havafungi kuti vachakwanisa kubudisa vanhu vose.
VaManduna, pane kuwirirana here panyaya iyi pakati peAmerica nemadzisahwira ayo akaita senyika dzeG7, NATO neEuropean Union?
Hapana kuwirirana pakati peAmerica neava veNATO vaishanda neAmerica vedzimwe nyika, nekuti mukaona kutaura kwanga kuchiita mapolitician nemaminista kune dzimwe nyika kuEurope, vanga kuBritain, kunana Germany, vanga vachibvunza nehasha kuti ngei tatendera America kuti itibuditse muAfghanistan zvisina kurongeka. Sei zvaitika kuti inyika dzedu vana Britain tanga tisina maplan edu nezvirongwa zvavo, kuti vanhu vavo macitizens avo maBritish maEuropeans ako nemaAfghanistan aivabatsira akwanise kubuda zvakanaka zvakarongeka muAfghanistan. Kwave nekushora vaBiden kuti vabata nyaya yekuAfghanistan nekubuda muAfghanistan zvine uchapa. Havana kurangarira mabhuru avo kuNATO, havana kurangarirawo vanhu vari muAfghanistan vaitsigira mauto eNATO neAmerica, vari kuti vavabata zvine unyanga. Saka pane criticism yakawanda
avo vange vari vanoongorora zvematongero enyika vaCalvin Manduna vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Hurumende inoti mutemo welockdown level 4 ucharamba uripo kwemamwe masvondo maviri. Vana muzvina bhizimisi vanoyambira kuti kukundikana kwehurumende kubhadhara makambani mari dzavanenge vabudirira kuwana pamusika wemari yekunze weRBZ, Foreign Currency Auction Market, kuchapa kuti mitemo itange zvakare kukwira. Ishe chifu ya miti vedunure uzumba kumashonaland east vakashaya nemusi wemuvhuro. Mutungamiri weAmerica anoti havasi kuchinja zuva ra31 Nyamavhuvhu kuti mauto avo nezvizvarwa zveAmerica zvive zvabuda muAfghanistan. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.